manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 24 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda watu makwanisa kwa vanesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini ndini wenyu, jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Nenwenyu, blessing zulu, nchiti, ezu nezuri mchirongwa chedu cha nasi.
Sanganore International Trade Union Confederation, rosho ropoza urumende, tujitevera danu rayo rekubisa vanu migwagwa, isina kuwa tigira nezu kuita.
Nengo ZMDC inotungamirwa nawamonge ntsvangirai dzakarowa kuchitungwiza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sangano rinomirira masangano evashandi pasoro sere International Trade Union Confederation kana kuti ITUC rinoti rinoshoropodza zvikuru kubviswa nechisimba kwevanotengesera migwagwa zvichitevera kurudziro yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Sangano iri rakanyorera vaMugabe tsamba richiratidza kunyunyuta kwaro uye kuvayeuchidza kuti hurumende yavo iri kutyora bumbiro remutemo wenyika pamwe nemitemo yepasi rose. Mutsamba yavo kuna vaMugabe, munyori mukuru weITUC, Amai Sharon Barrow, vakati sangano ravo rinokurudzira kuti hurumende imise kudzingwa kwevanhu migwagwa uye kuti itore matano ose anokodzera ekuona kuti vanhu ose ivava vagariswa patsva. Mutevedzeri wechipiri wemunyori weZimbabwe Congress of Trade Union, ZCTU, vaThomas Mashingwe, vanoti sangano ravo rinotsigira chose danho reITUC nekuti vazhinji vevari kutengesera migwagwa vashandi vakarasikirwa nemabasa vave kutsvaga kurarama. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMashingwe pamusoro penyaya iyi.
Zvakaita ITUC inozvitenda nekuzvikudza nekuti maonero avo nemafungiro avo ndo mafungiro edu isu sevashandi weZimbabwe Congress of Trade Unions. Tiri kuti nyaya yemavenda inyaya yakagadzirwa yakasikwa nehurumende yeZanu-PF nekuti mabasa hakusisina makambani akavhara. Chechipiri ndevekuti vari kunzi mavenda iwavo vazhinji vavo vakadzingwa mabasa pakaitwa judgment yadzidya usiku ya2015 iya. Ndo washandi wawa mavenda kuti variritire mhuri dzavo.
Munoona here vaMugabe vachizotora matano zvichitevera tsamba yatinonzwa yakanyorwa neITUC kwavari pamusoro penyaya
iyi? Vanogona kusatora kana kutora matano panyaya iyoyi, asi zvapachena kuti pasi rose iri kuona kuti vanhu muZimbabwe wari panguva yakaipisisa yeudzanyiriri. Saka izvozvo zvinovabisa chimiro kwavanofamba.
Totarisawo zviri kukurudzirwa neITUC zvekuti vanhu ivava vanga vachiwaniswa nzvimbo dzekuseenzera. Mungaona zvichiitwa here izvi?
Ndo zvatinokurudzirawo nesu, asi maonero edu ndeyekuti hurumende iyo iriripo iyi haidi vanhu. Saka kuti vagadzire vanhu kubekuti vashandire zvitori kure navo. Dambudziko revashandi revarombo muZimbabwe raane makore anopfuura makumi maviri. hurumende havadiba kugadzirira vashandi varombo kuti upenyu hwavo huite zvakanaka. Saka hationi vachiita chimwe chinhu.
Vanga vari mutevedzeri wechipiri wemunyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU vaThomas Mashingwe vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Nengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika uchitungwidza nemusi wesvondo dzakundikana kumira pamberi pedare sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa. Zvichitevera chikumbiro chaiswa mudare nemagweta enhengo idzi, dare rati vaDelma Amos Kaliati nevamwe vavo vaviri vazodzoke kudare kana vachinge vanaya. Vakaliati vachiri muchipatara umo vari kurapwa, asi vamwe vavaviri vakaburitswa muchipatara nezuro. Mutauriri wemDCT vaObert Gutu vanoti havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakarwiswa ndidzo dzave kuenda kunomiswa pamberi pematare. Tanonoka Wande weStudio 7 ataura navaGutu kuti tinzwe kuti zvafamba sei kudare redzimosva.
Mishungu tinotiyo yaika postponed nokuti mumwe wedu komana wechidiki anonzi Delma Kariati akakuvadzwa zvakaitisisa zvokuti atori muchipatara pari zvino, zvokuti haangakwanisi kuti angapinda mukoti ari mustate ari iyoyo. Saka ndinofungira ini kuti ndo zvimwe zvezvikonzero zvasakisa kuti nyaya isakwanisa kuti ingaenderera mberi, nokuti vanenge vachida kuti vose vari munyaya vavepo.
Takataura nemukuru wevechidiki webato renyu achiti havachakwanisa kuramba vakangopeta mavoko vanhu vavo vachirohwa, munoti chinyi nazvo?
Vahwande, ndiona kuti ndijekese ipapo kuti bato redu isu ibato rorunyararo. Tiri bato kubva patakavambwa, tiri bato rinotevedza mutemo, tiri bato rinoita zverunyararo, tiri bato risingaiti chibanditi zvomusindo. Zvataura vechidiki vedu ndeyekuti tingasvika kupi tichingopondwa tinyerere? Havana kuti ivo vakuda kunoita zvemusindo.
Saka imi muri kuita sei kuti zvinhu zvakadari zvisaramba zvichiitika?
Isu tinoramba tichingokurudzira vezvematongerwo enyika, mapato ose, kuti politics hazvirevi kuti ngatiurayane, ngatipondane. Kuva mumapato akasiyana hazvirevi kuti tava kunzi yava hondo. Ngatiitei politics dzine hunhu.
Munoti chinyi kuzanu PF?
Toda kukurudzira vezanu kuti vataurewo nemayuth avo kuti vavadzidzise vana ava kuti bodo handizvo zvinoitwa mupolitics. Politics ndedzekuvaka nyika, hadzisi dzokutemana nemasanu, kupondana nematonda nokukuvadzana kwete.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuti vavhote chiri kupetwa mangwana, vagari vemunzvimbo dzakaitwa chirongwa ichi vachinyunyuta vachiti vari kutyisidzirwa nevatsigiri vezanu PF. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Chikamu chekutanga ichi chinopetwa mangwana kuchiredzi mwenezi pamwe nechivi South, uko kunonzi kwakanyoreswa vanhu vashoma zvitevera zvipingaidzo zvakawanda zvakasangana neZimbabwe Electoral Commission ZEC. Masangano anoongorora kunyoreswa kwevanhu Masvingo anoti haasi kufara nekushomeka kwevakanyoresa kuvhota vachiti zvinogona kukanganisa sarudzo dzegore rinouya. Mutauriri weMasvingo Human Rights Trust vatinei mapinguro evanoti havasi kufara nemaperero aita chikamu chekutanga chekunyoreswa kuvhota sezvo vanhu vazhinji vange vachityidzirwa.
Women Rights Trust hatisi kufara nezvakaitika. Vanhu vakarejesta vashoma sazvikuru. Izvi zvakakonzerwa nokuti pakazopinda politics in play mukati imomo, mokuti vanhu vanga vakunzi Command Agriculture vodiopuwa maserial number, votoregwa voudzwanzwa serial number iyoyo inozoratidza vanhu kuti kavhotera pasipo unoonekwa zvichinzi unofanira kuvhotera rimwe bato. Saka zvinenge zvakarekera kubato rimwe. Saka vanhu vanorejista kuvhota vatozoita vashoma, nokuti vanhu vanotya kurohwa, especially veopposition vanenge vari padisadvantage.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumusangano weCommunity Tolerance and Reconciliation Development kana kuti COTRAD vazivanai muzorodzi vanoti Vanhu vazhinji vakatadza kunyoresa kuvhota pachirongwa chekutanga.
Chirongwa chekuti vanhu vange vachexercise right yavo yekuti vavhote nekuvhoterwa chakanaka chaizvo, asi dambudziko rakaitika pazeki nderekuti vakauya kuvanhu vasina kugadzirira. Tikatarisa nyaya yemavota educators akanga achitenderera, akauya 1 week before ivo vauya kuzoregister vanhu. Saka soko ranga risati ramwirira muvanhu, uye vanhu vacho havasi kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei uye zvinoitirwa kupi. Saka kushayikwa kweinformation muvanhu mumatunhu akaita sana Mwenezi, agara asingabati redio, kusingasviki manewspaper, hakusviki kana hakuna kana community radio station. Saka information vanga vagara vasitorina. Vanhu vakawanda vemumwenezi nomuchiredzi havana kunge vachikwanisa kunge vachiregista kuvhota. Izvozvo ndo zvimwe zvedambudziko ratakasangana naro tichiona, plus vakapiwa madays mashoma ekuti vange vachiregista kuvhota. Saka vanhu vazhinji vachasara vasina kuregista kuvhota.
Asi vamwe vagara vari kurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso painotanga chikamu chechipiri kune mamwe matunhu anosanganisira Masvingo nedzimwe nzvimbo dzekwaChivi dzakasara. VaTomazinduru vekwaNgundu kwaChivi ndomumwe wavari kurudzira zeki kuti ivandudze chirongwa chedzidziso panhau yekunyoresa kuvhota.
Vanga vasina kuadvertisa, atanga tisingazivi kuti izvozvo zvotanga rini zvikopedza rini. Saka tinotarisira kuti ivo vezeki devagona kutibatsira pavanoenda zvavo kuna mamwe matunhu vakwanise kuti vadzidzise vanhu.
Kunyange mukuru wezeki muMasvingo vazeki Spudurai vasina kubatika kuti vatipe maonero avo pakupetwa kwechikamu chekutanga. Mashoko abuda muzeki anoti vanhu vakanyoresa pachikamu chekutanga munyika yose vari pasi pemiriyoni. Zeki inotarisa kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose. Chikamu chechipiri chinotanga musi wa29 Gumiguru muMasvingo nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza. Ndakamirira Studio 7 kuMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Ziva here kwekunonyoresa chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West ne South; Mutoko East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje, Central, East, North ne West; kuMasvingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matabeleland North, Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matabeleland South, uMzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Munyori mbazi rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Harambe vanoti vaMugabe havana kumbobva vadomwa neWorld Health Organization saGoodwill Ambassador zviri pamutemo. Vachitaura pamusoro pekubviswa nyembe kwakaitwa vaMugabe neWHO nemusi wesvondo, vacharamba vakati vaMugabe vakanga vasati vadomwa zviri pamutemo kuburikidza nekupiwa gwaro rinoratidza kuti vaitwa Goodwill Ambassador. Asi mashoko avacharamba aya anopesana zvachose nezvakaitika kumusangano wakaitirwa kuUruguay, uko WHO yakabuda pachena kuti yakanga yapa vaMugabe chiremera chekuva munyarikani weWHO muAfrica anenge achiona nezvirwere zvisingatapuriranwe.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Paramende yedunhu reKurdistan Iraq nasi yati sarudzo dzemutungamiri wenyika pamwe neparamende mudunhu iri dzichanonoka nemwedzi misere mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika akundikana kuisa nengo dzichakwikwidza.
Mumwe mukuru mukuru pamwe chete nemuongorori wezvematongerwo enyika vanoti vagari vemubhuku remunije rakaurayirwa mauto mana ekuAmerica mwedzi uno vanogona kunge vakanonotsa kufamba kwemauto aya senzira yekupa mukana kune vaivahwandira kuti vavarwise uye kubatsira kuti mauto aya apinde musungo wevarwisi ava.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare kana vemabhanga varamba vakatsika madziro vachivanyima mari dzavo. Mashoko aya anotevera zvakataurwa nemutungamiri wesangano reBankers Association of Zimbabwe Dr. Charity Junior ekuti vemabhanga havachakwanisi kupa vanhuwo zvavo mari dzavo sezvo vari kutanga vapa vemakambani anotengesa zvinhu kunze kwenyika vachiti mabhanga pari zvino haana kana mari yakakwana yemabond notes kana yedzimwe mari dzekunze dzakaita semadhora ekuAmerica. Dr. Junior vanoti vanhu ngavatenge nemaATM cards. Asi vabiti vanoti vari kushamisika kuti vebuzz vanodei pahuku yemweni nekuti dambudziko rekushomeka kwemari riri pakati pehurumende yakatora mari idzi mabhanga nevanhu vacho.
It's a question of time before magweta aenda kumatare. Remember kuti mugore ra 2006 to 2008 mari dzakatorwa dzevanhu dzanga dziri maaccounts ainzi maFCA ayaya. Dzimwe dzacho dzikafinansa election. So and all along mabhenga aya aiita nharo achiti ano it's an act of God inonzi pachirungu kana palatin vis major. Mari yatorwa necentral bank so hatikwanisi kukupai. But kune kambani yakaendesa bank rinonzi Standard Chartered. And of all people it was actually a Chinese company. Supreme Court nemutongo wakatongwa namai Justice Ziyambi kati vapei mari.
Mashoko avabiti atsinirwawo nenyanzvi munyatsi zveupfumi vachionawo nezvevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano.
Asi haisiyo nhau yekuti vanhu vati hanzi hatikupii mari kutoita meeting kuti hanzi hatikupii mari topa maexporters. Vaifana kuti tinodambudzikwa asi mukati pamwedzi mitatu mishano ichatera tichanga taisa mamesha zvakati nekuti tinotarisira kuti hati une mari yedu unofanira kutipa mameshas. Hatisatamboona isusu munyika pekuti mabhengi charo ukangaona chikwezi nebhengi hari kusiba.
Vatiwo vanhu vakawanda vave kuona zvisina kukodzera kuenda kumabhanga nekuti havadi kufambira dhongi rakaora.
Vanhu vari kupuwa maroso chaivo maroso unovazi here blessing macoin unobva une njukumba yemacoins uti ukasasunga bhurugwa netambo yerwodzi yekuti mani mani rodonha nemacoins hapana mari kubvuwa $20 $30 waita lucky wamira mukiyo kana kuti mazuva mangani. Saka vanhu nyaya yekubhengi vazhinji havachaende vakungoziva kuti kwakafira kitsi.
Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti nemamiriro akaita zvinhu zvakakosha kubatsira vemabhizimisi. Asi tabvunza vaJabangwe kuti zvinobatsirei kupa vanhu vanogadzira zvinhu kuti vagadzire zvinhu vachitengesera vanhu vasina kana kobiri.
Vanhu vari kukwanisa havo kutora havasi kukwanisa kuitora secash asi unokwanisa kuswaipa sezvamunongoera ndokuga muWashington ikoko zvakawanda zvamunotenga munotenga nechi eswaipa.
Dr. Mugano vanoti havatenderani nemashoko aya vachiti vanhu vari kushandisa maATM cards vari kutoomeserwa.
Ndidai swipe yacho ine prize 1 paipaa pasina nyaya nekuti kutenga kutenga manje pane maprize 4 yebond note yeeko cash yekuswipa neyecash yecash ndiyo yakachipa zvachose zvikamboita.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakazivisa kuti Zimbabwe yainge yawana chimwe chikwereti chemari inosvika madhora zviuru mazana matanhatu kubva kubhanga reAfri Exim Bank. Vamangudya vakati mari iyi ichabatsira zvikuru kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. VaJabangwe vanoti vanotarisira kuona mutsauko wacho.
Tinotarisireiwo nekuti RBZ yanga ichiti svondo rino iri yanga ichizowana yenye utano ri Samaria yangu chini ya stabilization. Juu zina batiri, nakuti zina zikuwa na Mario kwa mshiriki kuti nisemi sana kwe au anita tu.
Asi vabiti vanoti ukukupedza nguva kutaya nzoone riva
600 milioni mukoma blessing idonwe pane mari iri kudiwa.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti kuti dambudziko rekushomeka kwemari ripere muZimbabwe, nyika inofanira kugadzira zvinhu zvekutengesa kunze, kumisa nyaya yeuori, kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi, uye vanotiwo hurumende inofanira kumira kushandisa mari yaisina.
Vamwe vaimbova vashandi vepamugodhi weOld Nick Mine uri kunze kweguta reBulawayo nhasi vapinda muzuva reshanu vachigara panze mushure mekunge chikonzi nemapurisa vavadzinga mudzimba dzavanga vachigara pamugodhi uyu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kandi ava vanosvika makumi maviri nevasere pamwe nemhuri dzavo vakadzingwa mudzimba dzepamugodhi wepaOld Nick Mine nemusi wechitatu svondo rapera, vachinzi havachafanirwe kuramba vachigara mudzimba idzi sezvo vasingachashande pamugodhi uyu. Asi vamwe vevashandi ava vaudza Studio 7 kuti hapana kwavangaenda nekuti havasati vapiwa mari dzavo dzavakashandira kwemakore akawanda vasati vasiya basa. Mumwe wevanhu ava vasainozi Arieri vanoti vakashandira kambani yeOld Nick Mine kwemakore anopfuura makumi matatu asi kusvikana nhasi havasati vawana mari yavo.
Ndine 34 years ndichishanda panapa, saka ndakatini ndasvisa 65 years zvokuritaya zvekuti munhu achakwanisi kushanda. Ndopandakambiswa basa. Ora ndinamiswa basa kudaro chindipaika mari ndiye vane kuenda kumusha, hapana chiri kubuda. Nokudaro vakabata zve mari yangu 25% vikwe 3 years service handina kumbopiwa kana senti. Ndo zvakaita kuti ndive ndiri pano ndichirambirira ndiri panapa.
Vaareri vanotiwo vakabhadharira imba yavaigara kwemakore akawanda, saka vaone zvakakodzera kuti vadzingwe mumba umu.
Dzimba idza muri kuona dzakadai idzi ndakapinda 1981 ndichibhadhara $9.75 asi ndichivabvunza kudaro kuti alright ini ndaibhadhara rent $9.75 imi makuti ndichienda ini toda kuisa mushandi ko inini ndakapedza kubhadhara mari yacho muchiti achabhadhara yakugara mahara inozogarwa nani? Handiti kana chinhu chapedza kubhadharwa chinogarwa nemunhu akabhadhara. Ndosaka maona inini riri panapa.
Amai Mabel Chipazera vane murume wavo ange achishanda paOld Nick Mine, uye ivo pachavo vaiitawo basa remumba vachishandira mwoyo vakuru vakuru vepamugodhi uyu. Vanoti kudzingwa kwavo kwakasiya midziyo yavo yapunzika, uye kwave kuita kuti vana vavo vatadze kuenda kuchikoro.
Vana vechikoro ndovari kunyanya kuafekta. Kunyanya ndine one ari kubread barracks asi kuenda kuchikoro, kwaita umwe ari pamahachu laECD nemwana wangu mumusikana ane mwana ne 3 months tachirara naye pansi, akaenda akaya katorona tete vake nezuro kuenda kunotend nekuti mhepo yanga yanyanya sezvo zverain season zvinhu zvakanaiwa zvitupa zvese, saka taafektwa kunyanya. Government ngaipindire kunyanya itione pata chimiro chataina nacho chaiti.
Amai Grace Mavangira avo vane mwana wavo ange achishanda pamugodhi uyu achivachengeta ivo pamwe nevamwe vana vavo, vatsinhirawo kuti kudzingwa mudzimba uku kwavaunzira matambudziko uye vave kutyira utano hwavo sezvo vasingakwanisi kuwana mvura yakachena yakakwana yekushandisa zuva nezuva. Tendai ndomumwe mwana waamai Mavangira uye ari kuita form 4 pane chimwe chikoro muBulawayo. Tendai anoti ave kutadza kugadzirira bvunzo dzake zvakanaka mushure mekudzingwa mumba uku.
Inini handichakwanisa kuti ndinyatsoverenga zvakanaka nekuti tiri panze panenge pane mhepo mvura iri kunaya. Kuti ndiverenge mabhuku ari kunayiwa ari kunyorova, saka kuverenga kwachina kunenge kuchitoti netsei. Kuchikoro ndiri kuenda hangu asi dambudziko rinenge riri panapa pakuverenga.
Old Nick Mine mugodhi wegoridhe waiva pasi pekambani yeFalcon Gold. Pakupera kwegore ra2015 kambani yakazivisa kuti yave kuvhara mugodhi uyu nekuda kwekuti goridhe range rave kutengwa nemari shoma pamusika wepasi rose. Izvi zvakasiya vashandi vanosvika mazana matatu vatarisana nekurasikirwa nemabasa. Vanoziva zviri kuitika vanoti pane imwe kambani yakazouya ikati ichazoramba ichiita basa pamugodhi uyu, asi vakuru vakuru vekambani iyi vakati vaizotora vashandi vanenge vabvuma kuti vaisazopiwa mari yavo yavaifanirwa kupiwa nekambani yeFalcon Gold. Parizo na nyaya yevashandi veOld Nick Mine iri mudare reHigh Court uko magweta yevashandi ava ari kurwisa kuti vashandi ava vasadzingwe mudzimba vasati vapiwa mugoyo wavo wakakwana. Studio 7 aina kwansa kunzwa kubva kuvakuru vakuru veOld Nick Mine kana kumagweta evashandi ava. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Iko zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook nepaWhatsApp.
Tombo kupai zviri kutaurwa nevamwe vatsigiri vedu vepaWhatsApp yeStudio 7.
Gabi havana kudziro yekuambasada wehu muAfrica. Nokuti pachavo vakakundikana kumirira Zimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa hutano hwevana veZimbabwe. Vakakundikana kugadzirisa zvipatara zvinokwanisa kuti vanhu varapwe munyika yeZimbabwe. Asi vano ivo nehurumende yavo nevaministers avo nemaprime ministers avo vese vanonorapwa kunze kwenyika. Zvinoratidza kuti vanhu vakakundikana kusimudzira hope yeZimbabwe. So vangagona sei kusimudzira hope yeAfrica ivo vakakonewa kusimudzira yeZimbabwe. Zvakadero futi tinoendera mberi tichitaura nyaya yekuti vekurovana kwakaitwa iko kunyaye kusitungwisa iyi. Mwana zati vanhu veZANU-PF they are not ready for election, but they are ready for fight. Ndozvo zvatinofanira kuti tigadzirise isusu sevana veZimbabwe. Hatifanira kuti tirovane kana tichitaura kuti maelections ndedemokrasi. Kurovana pane saini yekutya kuti something is wrong.
Maswera sei veStudio 7. Ndinotenda nekusangana nemi muchirongwa ichi tichitaura nezvekunyoreswa kuri kuitwa vanhu kuti vazovhota mugore rinotevera. Isu hatisi kufara nemafambiro kuita zvinhu pakunyoresa kwavari kuita munzvimbo dzakawanda dzatafamba. Tiri kuona kuti muri kuitwa iya inonzi Ghost Law yataiona ichiitika zvakare muna 2013. Takagara isusu tisiri kuvimba nevanhu vezeke ava. Nazvinezvi tiri kuona kuti zvaiitika mugore iroro ndozviri kungoitika iye zvino.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Ko kambo mai kubva kuna mushakabvu chioniso marayire tabatasvika kumagomo hechirongwa chedu sezvo nguva iri yapera rakaitimbotarisa misoro inawo zvakare.
Sangano reInternational Trade Union Confederation roshoropodza hurumende zvichitevera danho rayo rekubvisa vanhu migwagwa isina kuvatsvagira zvekuita.
Nhengo dzeMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai dzakarohwa kuchitungwidza nemusi wesvondo dzinotadza kumiswa pamberi pematare edzimhosva sezvo dzakakuvara zvakanyanyisa.
Mabhanga emunyika ochema-chema achiti hachina mari yekupa vanhu kusanganisirawo mabond notes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 24 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Itoll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but khathese ngenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi kuhamba njani basiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto ezona lezi ezokuvota.
Izakhamizi zakobulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni ukuvota ngocingo olungelanhlawulo olwama toll free lines.
Abantu bayadonda. Nxa sikhangele thina ikakhulu ensiza kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kade vele kuzatshintshana.
Iningi labantu bezansi emandebeleni lokhu lingakabhalisi ukuvota emangweni wensiza kanye lengxenye yemzingwane. Umanyano wamabhanga uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma le mali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda lapho umuntu ebhekane lobunzima ebhalisela ukuvota ngokusebenzisa ucingo lokuthinta ngalo abecommission ebona ngezokhetho eyezek olama toll free lines ukwenzela ukuthi uZulu afinyelele ukukhulumisana labezek ngembuzo emayelana leBVR kunye lokhetho luka 2018. Umathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ensukwini ezisanda kwedlula abekhomishini ebona ngezokhetho abezeki bethule inombolo zocingo ezingelanhlawulo. Inombolo lezi zimbili enye isebenza kulabo abalomakhalekhukhwini wekhampani ye-Econet kuthi enye isebenza nge-Net One. Unkosikazi Gladys Mabena isakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu kungabasiza kakhulu ngoba abalalwazi lokuthi yona indlela yokubhalisa nge-BVR isebenza njani njalo belokhu bengakahlangani labantu bezeki ukuthi babafundise ngayo.
I-toll free number le ezeki sizasincedisa kakhulu ngoba kunje bengingelalwazi mina olwe voters registration but khathese ngenelisa ukuthi ngifone mahala ngizwe ukuthi uhamba njani basiphe ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti uhamba njani izinto ezona lezi zokuvota ngoba khathese lapho esikhona bengilokhu engakezwa ngento zona lezi zeBVR angilalwazi olukhulu ngakho khona lokho. So mina ngiyayithabela kakhulu le number yokuthi sifone singazange siye sibhadale lutho ngoba sonke sizaba lalo ulwazi lokuvota.
Emavikini adluleyo kuvele ukuthi kobulawayo kulabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota nxa kuqathaniswa lamanye amadolobho. Ababona ngezokhetho kunhlanganiso ezizimele zodwa bathi lokhu kubangelwa yikusweleka kolwazi kanye lokukhathala ngoba ukhetho lungavamanga ukuletha inguquko elizweni. Umnumzana Nkosana Khumalo owenhlanganiso yezakhamizi ye-Residents Association uthi leli linyathelo elihle kodwa izekhi kumele ilungise inombolo lezo ngoba kunje kazisebenzi kuhle.
Linyathelo elihle sibili ukuthi izekhi ibe le number engalambadalo ongelantengo ukuthi utshaye khona ucingo. Kodwa ke inamba yakhona sesiyizame sayizama kaningi-ningi. Kukhona ingxaki ekhona inxa usithi usukhetha ulimi lokufuna ukuthi ukhulume ngalo ihle yale khonapho kuphelele khonapho. Kodwa ke kulinyathela elihle sibili esilethemba lakho ukuthi baza kuthatha izikhalazo zethu lezi siyabe sizifonela nxa sibatshayela ucingo bezithathe ngokuthembeka kube lempumelelo evela khona.
Unkosikazi Chelesile Mathema esinye laso isakhamuzi uthi inombolo lezo zize ngesikhathi esihle kakhulu njalo zizasiza uZulu ohlala esalele emuva ngokuswela ulwazi.
Kwezinye indawo ngibona abantu bebesukuma sibili lesiyavota ngoba ulwazi lwangikhona ngani bebelwazi kodwa thesi sokuzaba ngcono ngcono ngenxa ukuthi inumber leyo sikhona sizasenza lathi sinjani sibe kwazi sibe lolwazi lokuthi kuvotwa njani kwenziwa njani ngoba thina iBVR leyo besingayazi lokufundiswa kwangkhona besingakwaziko mbona ukuthi kobulawa yikwade kuhlala kule number yentutshane yabantu abavotayo ngokuthi bebengelalwazi lokuthi kuvotwa njani kodwa ngenxa yokuthi kathi sokule number le sizahamba sibe ngobuningi siyevota.
Kwezinye indaba omama abavela kumaphathi ezepolitiki ehlukeneyo bekhokhelwa unkosikazi Priscilla Misiya Irambwi sebeqale indawo lapho omama abangafonela khona ama call center ukuze benelise ukuthola usizo nxa sebehlangane lenhlupho ezehlukeneyo kwezepolitiki. Umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Ignatius Chombo uphume kumaphephandaba esithi uhulumende useqala ukuhlolisisa ukuthi uZulu angancediswa njani ukuthi enelise ukubhalisa ukuvota kungelankinga ngoba iningi besehlulwa yikukhipha ubufakazi bokuthi bahlala ngaphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje iningi labantu bezansi emandebeleni lokho lingakabhalisi amagamalo kuluhlu lwabavoti emangweni weinsiza kanye lengxenye yemzingwane. Abanye abafisa ukubhalisa babikwa bebiselwa emakhaya ngoba bengelazo ingwalo ezidingakalayo ukuthi babhalisele. Uvusi Sizwe Mkhwananzi weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhangela ngezokhetho kulela beZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi kusiyafika ngesonto abantu asebenelise ukubhalisa ukuvota e-insiza kanye lasemzingwane bangu-37,151 loba nje inani labantu abakhangelelwe ukuvota kulezo ndawo befika i-350,000. Abantu abangu-623 kubikwa bebiselwe emva ngoba bengelazithupha kukanti abanye babo bebezele ncwadi zoku zalo ama birth certificate njengobufakazi balapha abahlala khona i-proof of residence. Loba nje izeki ngakatholi ngokugcweleyo inani labantu asebebhalisile phansi kohlelo lutsha ole-biometric voter registration i-BVR okusobala ukuthi balutshwana abantu ababuya ukuzobhalisa. Ihlandla lokuqala lokubhalisa insiza lengxenye yemzingwane luzaqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Unkosazana Linda Mpofu, owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, i-CYDT, uthi ngokubona kwakhe, uZulu udiniwe ngokuba evota kungela nguquko.
Izeki ikhona lapha ezindaweni okumele bebe khona sibili, kodwa uhlupho ukuthi abantu abasukumeli phezulu. Abantu bayadonda. Nxa sikhangele thina ikakhulu insiza. Kungani ulutsha aluhambi ukuyabhalisa ukuvota. Nxa sibhoda nje sibuzabuza uyeza umuntu esithi kathi vele kuzatshintshana. Njengoba nje sikhuluma khathesi abatsha bangale bayagebha emikuteni badinga imali.
Izeki sivule njalo indawo yokubhalisa kuvota emahofisini abo aselokithini elidala leJawonda kodwa inhlolisiso yenziwe yiStudio 7 iveze ukuba ngehola elilodwa kubhalise umuntu oyedwa nje. Lokho akunani lokuthi lawo mahofisi aseduzane lemalokithini. Umsekeli kamongameli wabatsha kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uWellington Nare, usola izeki ngokungafundisi uZulu ngohlelo olutsha lokuvota olwe-BVR.
Lathi sikhathazeke kakhulu kunabantu bengathumeli phezulu lolu hlelo. Kodwa ke sinanzelele ukuthi bana ingalelungele ukuthi ngalibamba lolu hlelo, ingakho prepared, ngasanzela ukuthi uZulu akala information ngokubhaliswa kakutsha. Adumele ngabe izeki iqalisile yafundisa uZulu ngokuthi ngokuqatha kovota lezintshintsho ezikhona ezintshile uvoteni. Kodwa ke akula information, akula ndlela izeki ehambise ngayo information kumphakathi ukuthi umphakathi azwisise ngokubhalisa kwakuthi uvota. Njalo yikho kwenza uZulu engasumeli phezulu ngalolu hlelo.
Unkosazana Evelyn Ndlovu uleminyaka ekuzalwa engamathumi ayisithupha lasiyagalombili njalo sixoxelaye lapho eqeda ukubhalisa kuvota emahofisini awezek aselokithini.
Lapho engihambe khona ngiseregista ngihambe kuhle bambuza iminyaka yami ngabatshela inamba zesithupha ngabatshela iselfoni inamba yami yefoni ngabatshela bambuzi thi divotela ngathi inyaka yonke sivotele wona manje ku register ngaze ngivotele kwenye indawo ngaphandle ukuthi ngivotele khona pro akulabuzima njengoba umuntu omdala ngivele yime ngaqala ukutshela ukhulu uqala ukuthi kutwa kwa register lapho wathi akulabuzima lami khathi singithenzele ichurchi ngathi ngcono ngihle ngizozibhalisela ngiqeda akulalabuzima obukhona nje.
Iningi labantu kubikwa lisithi selidiniwe ukuba livota kungela nguquko ekhona osekudala ukuthi lingathakazeleli ukuvota. Unkosazana Mona Lisa Nkala we-Women Development Association of Zimbabwe i-Waters uthi uzulu kumele abhalise ukuvota nxa efuna kube le nguquko hathi ukuthi agoqe izandla.
Sizama ukubatshela ukuthi ngikhona khathesi anti isisile entsha so sikhanyisana nxa kule nto entsha ingxele mpumela izaba njani izaba different so samukuba encourage ukuthi ngikhona bahambe bayavota. Ivoti yakho yi-choice yakho ilizini yokuthi abantu bengavoti ngenye yenza ama-results afana.
Lapho uZulu siyabhalisa kufuze ahambe lesithupha sakhe kumbe i-passport kanye lencwadi efakaza lapho ahlala khona i-proof of residence yona etholakala kumakhansili loba osobhuku. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, eHarare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, eManicaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani East and West, Mutare South and West, Buhera South, eMashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani North and South, Mount Darwin North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Egokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu ku website yethu ethi www.voaindebele.com.
Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatshawulwe The Connection sixoxa ngokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota kuhlelo oselugqiba ihlandla lakuqala. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela ePhalamende esigabeni seKurdistan okwamanje esiphansi kombuso weIraq solukelwa miswa okwezinye inyanga ezithoba minwe mbili. Lokhu kubangelwe ukuba amabandla ezombusazwe ehlulekile ukuphuma labantu okumele bancintise kulolu khetho obelumele lwenziwe mhla ka-1 lwezi. Inhlanganiso ye-Rotary International eyasungula umkhankaso wokulwisana lomkhuhlane we-polio emhlabeni jikelele ubika ukuba lonyaka amazwe amabili kuphela yiwo alabantwana abahlaselwe yimkhuhlane emhlabeni jikelele. Lawa mazwe ngathi ele Afghanistan lele Pakistan. Linhlanganiso ithi lokhu kuveza ukuba impi yokuhlaba amajekiseni lemithi yokuvimba umkhuhlane iyaphumelela.
Umanyano wamabhanga owe Bankers Association of Zimbabwe uthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma lemali yakwamanyamazwe phandle kwelizwe njalo sekuqakathekiswa abathenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ngenxa yokusilela kwemali elizweni. Lokhu kutsho ukuthi kuya kusiba lukhuni ukuthi uZulu mathupha athole imali emabhanga ngenxa yomumo osukhona. Abalama accounts awe mali yakwamanyamazwe labo babikwa bengasatholi imali yabo yakwamanyamazwe. Wayengumphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Gordon Moyo uthi ilizwe selithwele nzima ngokusilela kwemali ngoba kungela macebo okulihlenga.
Ama bonds wonala asetholakala kubo sephatheleni ikho lapha sekhona. Kawasekho ku informal sector esingathi okusemthethweni naleyo imali kayikho. Okwesibili sibe singabantu kade sisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe i-US dollar. Now imali leyi kayisekho iyaphela ngenxa yokuthi siyasuka lapha sisiyathenga siyawoda ngaphandle sifike sithiye khonale. Xa siphenduka sibuyasithola izinto singasela mali. So imali leyi thina iya-exportwa sayihambisa ngaphandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi udubo ukuthi inkokheli zombusazwe seziphelelwe ngumphako.
Iproblem yipolitics akusiyo i-economy. Awungeke ulungise i-economy ungalungisanga ipolitiki kuqala. Ngokuba i-economy idilizwe yipolitiki. Ungakhangela emazweni lapho okume khona ezenotho okume kahle ipolitiki. I-economy kakudingakala into ematikale isimangaliso evela kwenye indawo. Kumele umise ezombusazwe ngendlela efaneleyo, kubuswe ngendlela efaneleyo, kunxuswe ama-investors, kumiswe i-industry. Konke lokho kwenziwa nguhulumende ohlangeneyo kahle ongalwiyo. Ongela corruption uhulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Uhulumende uthi uZulu kumele akhuthazwe ukusebenzisa amakhadi lezinye indlela zokuthenga lokuthengisa ezifana labo makhale khukhwini lobulembu beinternet. Kodwa lezi ndlela azidakazelelwa nguZulu njalo emaphandleni khona vele kazisebenzi. Isakhamuzi selupane umnumzana Kipa Ngwenya uthi udubo lokusilela kwemali emaphandleni selufike kusibanga esikude.
Ya, dubo lemali. Hey, liyasitha bhororo loba uyasebenza loba kawusebenzi izinto ziyafana, into zangikhona ngo on and off. Uya into zangikhona sezikhwela within a day. Kusasa namhlanje ungathola kula kule price, kusasa uyathola sokule price. So uthi hey, i-challenge yemali le ikhanya iyahlupha kakhulu la.
Uncube uthi udubo lokusilela kwemali lukhanya luzaqhubeka kungelasisombululo ngoba abezombusazwe bengalaleli ingcwethi zwakwamanyamazwe ezingaphathisa ekuvuseleleni umnotho welizwe.
Imbono yabo abayikhulumayo kuso sonke isikhathi ngokuphathelene le-economy kayihambisani lalokho okufunwa yilabo abavela ngaphandle abaletha imali elizweni. Ngizakhumbula ukuthi kulalokho okuthiwa i-indigenization policy yakhona e-51.49% yona liyana iyahlupha kakhulu. Ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu enothweni elezintweni ezingezabo kuthiwa phecelezi i-property rights kuqakathekile. Kumele kuvezwe kahle ukutshontshiwa komthetho okuthiwa i-rule of law. Kumele kucace ukuthi umuntu oze le mali yakhe wayifaka elizweni uza kwenelisa ukuthi uma izinto zingasasebenzi ngendlela efaneleyo akwazi ukuyikhipha leyo mali okuthiwa i-repatriation of the capital. Izinto zonke ezizona lezo kumele zihlangane zincedise ukuthi labo abavela ngaphandle babe lesiqiniseko okuthiwa i-confidence ukufaka imali. Kungebona kuphela kodwa kunye lathi abantu bezimbabwe kumele sisuthiseke ukuthi ezepolitiki lo mthetho kume ngendlela yokuthi ngafaka imali ibe khona.
Isisindo semali yohlobo lwama-bond notes siqhubeka sisiwa nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Lanxa uhulumende wayethe sizaqhubeka singuchiki lobhanqa ledola leMelika.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leMelika lithi lizaphuma kunhlanganiso ye-UNESCO ekupheleni komnyaka ozayo. U-Heather Nwet, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olwe-State Department, uthi inyathelo leli lenziwe phezu kokuhlolisisa ukuthi eleMelika lidingani kunhlanganiso le. Uthi okunye okwenze iMelika ithi izaphuma kunhlanganiso le yikuthi ilesikwelede esikhulu kakhulu se-UNESCO esifika izigidi ezingamakhulu amahlanu lamachumi amahlanu amadola, $550 million. Okunye njalo uthi ukulomthetho ovimbela eleMelika ukuthi linike imali inhlanganiso elelizwe lePalestina phakathi. UNwet uthi kukhanya engani ilizwe le-Israel likhangalelwa phansi kunhlanganiso ye-UNESCO. Uthi inhlanganiso ye-UNESCO yayithula ukuthi indawo yedolobho lakudala eleHebron njalo lengcwaba elibizwa ngokuthi yi-Tomb of the Patriarchs ngokwePalestina. Uthi lokho kwakhahlameza kakhulu ilizwe le-Israel. Uphinde wathi uMongameli Donald Trump ufisa ukuthi kuguqulwe okuningi okwenziwa yi-UNESCO le-United Nations ukwenzela ukuthi basebenze kahle le nhlanganiso lezi. Loba kunjalo uthi ilizwe leMelika lizaqhubekela phambili lidlelana le-UNESCO njalo kalisoze liguqule elikwenzayo kwezemfundo, ezamasiko, ezembiko lakho konke okwenziwa yi-UNESCO.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo bagubhana ngamazwi abaqeqetshi bamaqembu asefinyelele kufinal emncintiswano weChibuku Super Cup. Uphilani Ncube weqembu leHarare City kanye loweqembu leHowmine uKelvin Kayindu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leHarare City lifinyelele kufinali yalonyaka yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eleBulawayo City nge-1 kanya kusemifinali yakuqala eqhutshelwe enkundleni eBarber Fields ngomgqibelo. Kuthi kweyesibili iqembu leHowmine linqobe leShapane Mining nge-3-1. Limpumela itsho ukuba isifiso sikamqeqeshi weqembu leHarare City uPhilani Ncube esokuba iqondane leqembu ake walisebenzela eminyakeni edluleyo eleHowmine sifezekile, njengoba phambilini kwemidlalo yangempelaviki waphumela obala ukuba ukhangelele ukudlala leHowmine kufinal. Lasekupheleni komdlalo wangomgqibelo uphindile njalo ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine kufinal, loba nje lona belikhona lisadlala leqembu leShapane Mine kusemifinal yesibili.
Asingenelanga kufinal ukuba siyeqhubela iqembu leHowmine inkezo, njalo sifisa ingani uKayindu lathi asizwele adlalise abadlali abangajayelwanga ukudlala njengalokho akwenza edlala leqembu leBulawayo City langeqembu leWangi.
Uncube uhle waqala ukukhuluma ngokudlala leqembu leHowmine ngesikhathi iqembu lakhe liphumelele kusigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku, njalo kuthe ekupheleni komdlalo weqembu leHowmine leShapane Mine uKelvin Kayindu laye watsho ukuba ubonga inkosi ngoba labo akade befuna ukudlala laye leqembu lakhe yibo azadibana labo kufinal.
Sizadlala leqembu ebelivele lisithi lifuna ukudlala lathi, njalo siyabonga inkosi ngoba lokho sokwenzakele. Sizabona lapho okuzawela khona indukulo xawucawu ngoba kuningi okwenzakala phakathi laphandle kwenkundla, njengoba leli qembu esidlala lalo likholwa kwezinye izinto ikade thina sikhonza uNkulunkulu.
Iqembu lizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu, njalo ngokwesithathu selokhu umncintiswano lo wavuselelwa ukuba iqembu leHarare City lingene kufinal ngemva kokuba ngomnyaka ka-2014 linqotshwe ngele-FC Platinum kufinal, kuthi ngo-2015 liphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-Dynamos. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga Joseph Njanji. Iqembu lenobuntu elihlabela umculo wembube eliqhubanisa lowe Afro Jazz elilamalunga amahlano esifazane lisemelika okwamanje lapho elizacula khona endaweni eziningi ezibalisa iNew York, Florida, West Virginia lezinye. Unkosazana Dotuzi Lesibanda isikhulumeli seqembu leli uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ngalolu daba.
Mama by five, abavele eZimbabwe kobulawayo, and silapha eAmerica for our 6-week tour. Sasihamba nje endaweni ezihlukeneyo.
Singathi ke okwamanje selihambe ngaphi la ngaphi?
Sasifikele Atlanta, sasesiya ke Florida, Sarasota, and then izolo besise Washington DC, Maryland, namuhla sise Pennsylvania, Erie.
Lisuka lapho liyangaphi?
Phambi kwakusasa mhlaka 27 sabe sise University of Vermont eBurlington.
Akusitshele kancane ke ngeqembu leni ukuthi lime njani.
Okay, inobuntu ngabo mama bayi 5 uDuduzi Lesibanda, Joylin Sibanda, uHeather Dube, Zanele Maninga, lo Thandeka Moyo, sivela kobulawayo, njalo sihlabela imbube.
Iziyo futhi mala ngeke angishiyetwa.
This is our first time to tour the America. We've been touring other countries as well. So, Sagasaya, Europe, Belgium, Italy, Switzerland, Prague, and in the West GNA.
Singathi ke kuyinokwenza lihlabela imbube.
Sanazelela ukuthi kona khona akula omama abahlabela imbube. Ikanti imbube kayibandluli la kumdabuko nje omama babekhona bayihlabelayo, but when commercialization came in yasike sithatha ngubaba. Ayisiko ukuthi omama kabayivunyeli ukuyihlabela. So lathi sasibona khona lokhu sathi hayi mana ke sizame because futhi into ehlukileyo engakazi yenziwe futhi akulasebe bayenza beyaphumelela. So thina singabe ukuqala ukuthi siyenze siphumelele. So into nje enja enhle ethandwa ngabantu, so we decided to do it.
Singathi ke selile mnyaka emingaki lonke khona?
Sesile mnyaka eyisithupha, eyi-6 sikwenza lokhu.
Umculo wenu utholakala ngaphi?
Ngingawuthola ku SoundCloud, la ku iTunes, ku internet. Olingayithola yona iCD ngokwayo National Flower Art Gallery kumbe Endaba Book Cafe. Lapha eAmerica ungahamba ku website yethu www.nobuntu/forwardmusic.com. Udinge ukuthi singaphi lapha eAmerica ubuye uzothenga iCD ngokwalo
manqini.
Le imali yesidi kona
li $20 lapha kobulawayo li $10.
Oh mama base Harare lo ke ngonkosazana Duduzi Lesibanda isikhulumeli seqembu labesifazane elenobuntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Pennsylvania ngapha kwele Melika. Hayi isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lokunceda ababhekane lobunzima ekubhaliseni amagama abo kuluhlu lokuvota ngocingo olungelanhlawulo lwama toll free lines. iningi labantu bezansi emandebeleni lokhu lingakabhalisi amagama alo kuluhlu lwabavoti endaweni ezibalisa insiza kanye lengxenye yemzingwane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngilichiya ku Studio 7 Live Talk lilo Ntungameli Nkomo, igama lami ngu Chris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.